Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana nehanhasi uri musi wechina kukadzi 20, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisawo kuchiona paVOA Facebook. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vananga ndakaenda navo vesecurity vanditi mudhara mweya tiri kuona muna muna kubira zvakanaka. Tarisai muone materewa muri kuitwa nefararira yaitwa yakaswa maCIO ese munomukara uyu. Onaya muchagoni kana kufamba kana kuti mufeme. Nyangwe ndoko munorora nhasi vanenge vachikuziva. Hachizivi kuti vanhu ava vari kuronga zvipi. Hande kuharani.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vaJobsikala vanotaura kushungurudzwa kwavanoti vakaitwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori.
Tine economic summit yePoland kuRainbow Towers inotanga nenguva dzamaini ichizopera masikati. Saka utungamiri hwese hwezvemabhizimisi zveupfumi zvevashandi vanenge vai pamwe chete vachiita musoro pamwe chete kuti chii chiri kunetsa muyadhweupfumi hwenyika.
Boka repolitical actors dialogue roita nhasi musangano wekuzeya mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Nhasi tiri kupeta muchirongwa chedu nemumhanzi wababa Harare achitizvo the reason why. Ii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJobsikala vanoti pane vamwe vanhu vanofungidzirwa kuti vasori vakavatevera nezuro manheru apo vaibva kuKaroi uko vakanga vaenda kunomirira mumwe munhu ane mhosva iri mumatare edzimhosva. Vasikala vanoti pavakapinda mudare kuKaroi kwakare mudare iri makanga makazara nevanhu vavaifungidzira kuti vasori. Mushure mekunge vapedza basa ravo rehugweta vasikala vanoti vachengetedzi vavo vakavaudza kuti zvaive nani kuti vanorara kuHarare sezvo muKaroi mainge maberekera ingwe. Vasikala vanoti motokari yavaishandisa yakateverwa nevanhu vaive neimwe motokari avo vakaedza kakawanda kuvhiringa mutyairi wemotokari yavainge vari, asi mutyairi uyu haana kumira sezvaidiwa nevanhu vaitevera motokari yakanga inava Sikala. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi revasori panyaya iyi, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vasikala kuti tinyatsonzwa kuti chii chakaitika.
Ndofunga kuti pandakaenda kukoti nomusomuvhuro nechipiri shoko rakaziviswa muKaroi kuti vaJobsikala vari muno muKaroi. Saka nezuro takati tichiti nyaya iyi itange nokuwana muKaroi makazara pakodi varume vese veCIO yomuKaroi, varume vese vemilitary intelligence yemashonaland west.
Ko imi makavaziva sei kuti vasori?
Kozi ndakaitsudzwa navanhu vanovaziva vanova nhengo dzeMDC dzinogara kumashonaland west vakaita sana vamakanyaire nevamwe vanonzi vatichaona nakanzira wedu ariko kwanonzi Chigumo kuti ava mamilitary intelligence okuMukaroi aya ndo anobva kumagunje ava vabva kukariba. So vazvizadza pakoti vari kumasise, asi ina handina kuvhunduka zvaenderera mberi. Vapinda mukoti vakazadza vakanzwa ndichitakura upese hwenjere hwogweta ndichiita basa rangu. Ndacross examina witness kusvika panguva yelunch. Patazoti tidzipedze kulunch ndichiinda mutaundi yeKaroi kuti ndinotsvaka chokudya, vateverera nedzimotokari dzavo vanga vakapota vakapaka motokari dzavo dzanga dzakawanda zvikuru kwaita Karoi. Hapana mbobvira paita mota dzakadaro.
Ko sei mazofunga kusarara kuKaroi muchidzokera kuHarare?
Vakomana vangu vananga ndakaenda navo vesecurity vanditi mudhara mweya tiri kuona muno hamuna kumira zvakanaka. Tarisai muone materewa muri kuitwa nefararira yaitwa yakaswa maCIO ese muno muKaroi.
Mutevedzeri wasachigaro webato guru rinopikisa reMDC vaJobsikala vaitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Komiti yePolitical Actors Dialogue Poland inoona nezveupfumi iri kutarisirwa kuita musangano wayo wekutanga nhasi ichizeya mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi munyika pamwe nekutsvaga nzira dzekugadzirisa upfumi hwenyika. Sachigaro wekomiti iyi vatratsiko hora vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanotarisira kuti musangano uyu uchabuda nenzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Tine Economic Summit yePoland kuRainbow Towers inotanga nenguva dza9 ichizopera masikati. Saka utungamiriri wese hwezvemabhizimisi zveupfumi zveashandi maorganization anotibatsira madevelopment partners madiplomats maambasada dzimwe nyika makurukota ehurumende nevose vane zvigaro zvikuru panyaya dzezveupfumi hwenyika vanenge vai pamwe chete vachiita musoro pamwe chete kuti chii chiri kunetsa munyaya dzeupfumi hwenyika ende tingazvigadzisa sei. Saka ndozvatinochiita.
Chii chaita kuti munge muchida kuita musangano wakadai?
Munhu wese anoziva kuti zveupfumi hwenyika hazvina kumira zvakanaka. Saka naizvozvo taona zvakafanira sePoland taona zvakafanira kuti tinge kumusika kuvanhu tinzwe kuti zviri kuvanoita chaizvo chaizvo chii ende iwo pashavanofanofanaiswa sei. Saka vehurumende havasii vanenge vachitaura. Vanenge vachitaura vanhu vari kutungamirira nezveupfumi kuti vatiudze kuti zvingagadziswa sei. Mutungamiriri wenyika anenge aripo zvekare nemakurukota ake ane chekuita nezveupfumi.
Tinoona kuti nyaya yeupfumi hwenyika ndechimwe chechinhu chiri kunyanyochemedza vakawanda. Imiwo sePoland, matanho apiwa muri kuita kunze kwemusangano wekugadzirisa nyaya dzeupfumi idzi?
Isu tinenge tichionesana nehurumende kuti tibatsire kuti tipe mazano ekuti zvingafambiswa sei. Asi chikanga basa iri, komiti yedu yatanga gore rino, hatisu hatidi kutanga kuita zvemusoro wedu chete. Toda kurwa kuvanhu vacho kuti panovava ndepapi, kuitira kuti kana takuchigara nehurumende tichitaura zvinhu chaizvo chaizvo zviri kubva kuvanhu.
Ko veruzhinji muri kuvainigejawo nenzira dzipi?
Tinenge tichisangana navo, tine chaita maroad shows nezvimwe zvakadaro, asi vanhu vatiri kudana vanomiririra veruzhinji nekuti chero vashandi tine maunions evashandi, maconsumers munhu wese mutengi tine veconsumer council of Zimbabwe vakuru vacho vanenge varipo. Saka ndofunga zvinobata vanhu tichazviwana.
Imi sePoland mune tarisiro here yekuti nyika inokasika kubuda kubva mumatambudziko airi nematanho amuri kutora?
Tinoedza patinogona pose kuti nyika ibude mumadhaka nenguva ingava ingakasika zviri nani. Saka tine tichingoita zvatinokwanisa nesimba redu rose kuti tibetsere panyaya izvi. Asi hazvisi zvingaitwa nePoland yoga, zvinoda kuti munhu wese abatise pamwe chete. Asi tichaita rupande.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti inoona nezveupfumi muPoland vatratsiko hora vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru anoona nezveutano mukanzuri yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti mumwe mudzimai womuZimbabwe anoshanda kuChina uyo akange aiswa muchipatara cheWilkins achityirwa kuti angangodaro aine coronavirus achabudiswa muchipatara ichi nhasi. Dr. Chonzi vaudza tanonoka Wande weStudio 7 kuti ongororo yavakaita pamudzimai uyu yakaratidza kuti haana coronavirus.
Neo yatanga tichiongorora akabva kuChina mai ane makore 27 wemuno muZimbabwe akabva kuChina anoshanda kunzvimbo kuOne City uko ndokwatinoti epicenter yecorona. Asi akabva early January akaenda kune imwe inonzi Guangzhou haana kuzombobvira adzokera ikoko. Akauya kuno nezuro mundege yeJapan Airlines asi anga apfuuro nekuaddis Zambia.
Makazo zvibata sei?
Tanga takaudzwa zvedu severance yedu iri kunyanyotarisa vanobva nzvimbo iri kunzvimbo yeepicenter. Tinenge tichida kuziva kuti pane here ari kubva kuvari kuuya muno muZimbabwe nekuti generally tinenge tiri kuti let's minimize travel pakati peZimbabwe nechina right now.
Pari zvino vakadina maya?
Ah, vari right vakauya nezuro pepa tavapa mbetavatora kuyapo tandanzwe kuti havasiku tezvakanaka bati patakanovatora temperature yavo yange yakanaka nekuti chirwere kana uinacho inofanira kunge uine fiva patakasvika pakaenda ambulance yedu ichinovatora nachiremba nemanesi avaiona kuti temperature yavo yange yakanaka asi hatina kuda kutora machansi tovatakura tikaenda navo kuwikinzi kwatinoisolata inova ndiyo the designated isolation facility kwatinenge tiri kwese temperature yavo yange iri zvakare yakanaka vanga vasina masimpto ekukosora kana kutadziwa kana kuti tingati vane maissues anotaudza kuti kune korona
pari zvino mune chokwadi chakadini
chakaitawo matest kana test results hangu bva abuda bati matest results hatinawo iye zvino izvi andazowana usiku hwino ndeyekuti vari negative
kuvabudisa kwamunoita muchipatara munenge muchivaongorora here kana kuti vangosunduka kuita zvavanoda
zvinoitika ndezvekuti pane vanenge vafamba navo vayo tinofanira kuvateerera vese tinofanira kuvateerera for the incubation period ye-21 days kare taiti 14 uye zvinezvi takuvateerera for 21 days kuti vanguva vari kuchina wedha vakarwara takambokwadzita kana kudii but for 21 days tinofanira kunge tichiuya kumba kwako tichitarisa temperature nekuti munhu anenge aine chirwere ichi fever is one of the most common symptoms shortness of breath nekungoitawo zvinhu zvekuti runny nose kovhu nezvimwe zvinovanika kuti neflu saka tinofanira kuuya kumba kwako musi wega wega for 21 days tichitarisa kuti yaane ichere yaane ichere yaane ichere kana usina 21 days izvozvo tinobata kudischarge kana ukangoita pakati pe 21 days any of those cough shortness of breath fever tinobata kuti yaasuspect
mukuru wezveutano mukanzuro yeguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vaitaura vari parunhare vari muHarare makare naTanonoka Wande weStudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau totanga nemuchronicle pepa nhau irinoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vadoma vanhu vatanhatu vachange vari mubhodhi reZimbabwe Media Trust bhodhi iri richange riina vapinel mukushi sasachi garuwaro dzimwe nhengo dzebhodhi iri dzinoti sachi garo weZim Papers vatomi Amos Gandastone munyori ane mukurumbira vapatisa nyati profesa Ngwabi Bebi amai cheri ticharamba avo vaimbe vemutauriri wemapurisa asi vava pamudya ndigere pamwe namuzvare Patience Gawe topedzisira nemuherald vari kusiya basa semumiriri weIran muZimbabwe vaAhmed Efranayan vakaonekana nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa nezuro kumahofisi avo emunhu mutapa building vakakurudzira kusimudzirwa kwekutengeserana pakati peIran neZimbabwe muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wokuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo tinokukurudzirai vateereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe
pastudio 7 apo nokwazai mese vateereri nemavashamarari dotorawo nezvavavo vana tokozani kupe vanotaura zvekuti vanoda unokupira kubviswa kwemasanginzi ngavarege kungotitambirawo mari yenyika vane vanavo vachiita zvinhu zvisina nemature ese ivo vada kutanga kunobvisa masanginzi vasati vagona kuyananisa vanhu vari munyika mavo mavari sei ivo vakachitaura uyo namunangagwa kupolad vasinganobatanidzi munangagwa nachamisa kana vachigona kugadzirisa ndavada kutora mari yenyika vaitamba nayo vanhuavo ngavatiitire muche
mune rakanaka pastudio 7 apa vanablessing zulu nevamwe vese tinotenda nenhau dzamunondipa rambai makadaro muchitizivisawo zviri kuitika tine liberty ndiri pasouth africa ndiri panonzi padenron apo ndoda kutaurawo panyaya yasiyavastendi manyengavo anyaya dzavo ndadzifarira ndinokusimbisai ndinokukurudzirai rambai muchindira mberi nemademonstration rambai muchimacha msati mbomira, msati netiri, na utindimu nazika na mzara erimu mnika. Saka wanungawa kuruzigo wawande wa hindi wani uwandu wawa. Wamaachi, mti kubabu ya kutu nabuzungiru ya kutu ishi inga. Ni mwani ya ntuku zita. Asinu nchia mzanji kuti, wanezane wana wamoyo wana tukanzi. Kutia mademonstrasi mwia free chae mwinyarao. Ati polisi ntuku nzo kutiko zinu. Ndui ya tuza yeka ruwa wano ikadili, kakanda matie gasi. Ika puraya zuhu nipachayo. Asima nungwa chunga ita mwinyarao. Sakani mwana ati polisi diyo ino zutanga. Panoso pisi rawa kutia wazi violence. Saka polisi kangurigo wana kita mademonstrasi nza wamo nyarao zine indambi. Saka gasi mwina indambi saka daru. Ambea maka shinga maka zingira nukuti aa nami ya chanyanya. Pacha ita reaction cheti aa wacha tura reaction. Ya ana vai vacha misa mashukenyi akanaka mashukenyi makukutu sano pf havasi vatorwa isi mubhandiripo vese muyama chinhu chakakosha kuti mubatane mugare pasi mutaurirani nyika yedu iende mberi nekuti pride hadzina zvatiri kushanda panguva ino mamiriro akaita nyika asi kuda pride asi kuda mazake mazake saka mukagara pasi mukataurirana munobudisa chinhu chikuru sepolandi haa msatweze
makadini makadini studio 7 muru uchaura na mazibaba shirilele mkwinya chichemo chiru uchema maringani chimiro chenyika tarwaziwa mkwati mchikamu chenyika ya baba ya Zimbabwe daima za maudimu gazi chenyika ive nyika ya kwa saudi inaki nukuti tarisaye mwone vana za mandu waku famba nzimbo zika siyana siyana shikamu chikonzera akuna zikuza mga tine nzimbo akuna zikuponera zipatara mvura akusina za kutengeswa tuponere epi dae maeza naupa kathirisa o vana zimba kwaso kuya nzimbo yawa yishibere kirevu tukwaso kuriza o nzimbo yedu kukara msango se mukane zinyore ina uro ina amu matamu ziko zikiru mga tine zimba ze Zimbabwe hajina kukuchemera veduwe kuti baba vakuru varipo tikavachemera zana tichikuona kana tisika unhu hwava ausi kuratidzira kwauri kubva nekwauri kuenda
makadii muri Zimbabwe iko ndinonzi Taronga uvendiri kuno Cape Town South Africa ndikuda kutaurawo pamusoro penhau dzemapasipoti apo muri Zimbabwe ndimokwanisa kutibatsiravo ndivakwanisa kutibatsirawo pazvifambisa patiwanewo mapasipoti ekufambisa nekuti iko zvino kumabasa kuna ari kutonetsa usina pasipoti pega pega paunosvika kunongotonzi pasipoti apa manje kuti udzokere kumba kwacho unotora mapasipoti acho asi kubuda saka totatadzawo kubhadhara kana vana vechikoro chaiko chaiko tinotokonewa nekuda kwekuti tivisina mabasa kuno saka ndinokumbirawo diva kwasa ngoti gadzirawo pamapasipoti muri Zimbabwe zvamwe zvingaita munani
ayo anga ari mashoko evatereri vestudio 7 asini nechekuita nestudio 7 tinongokokai kuti mutumire manzwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kanawo munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vadoma mumiriri weAmerica kuGermany vaRichard Grenell avo vanozivikanwa zvikuru semutsigiri wavo vaTrump kuti vafanobata chigaro chemukuru wevasori munyika. Apo huwandu hwevanhu vafane chirwere checoronavirus hwadarika pazviuru zviviri, sangano reWorld Health Organization rinoti China yatora matano anokodzera mukurwisa coronavirus kuitira kuti isapararire zvakanyanya munyika dzose. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, Nasi tiri kutarisa zviri kuitika mubato reDemocratic Party iro riri kuita sarudzo dzekutsvaga achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri kuteera zviri kuitika mubato reDemocratic Party vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kuitika.
Sarudzo dzemaprimaries kana kusarudzo dzekutanga muDemocratic Party dzekuti vatsvage achavamiririra kuzokwikwidzana navaTrump dziri kunakidza, asi dziri kurakidzawo zvakare atingati pachirungu maweaknesses edemocracy, nekuti tiri kuona kuti vamwe vakabvira kare vanosanganisira vari kunyanya kutungamira izvino izvi vaBernie Sanders navaButtigieg nevamwe vana former Vice President Joe Biden vakabvira kare vachikambena, asi taakuona kuti papindawo imwe shangwiti yezvemari vaMichael Bloomberg vapinda nemutsindo chaizvo vakashandisa mari inotosvika 400 million iri mari yekuno kuAmerica yekukambena chete vachiita maadverts. Izvo zvavasimudzira zita ravo chaizvo zvekuti kunyange vasina kukwidza mune dzimwe sarudzo dzakambotanga kuitwa, zviri kutarisirwa kuti vanogona kutowana mavhoti akati wandei kupfuura vamwe vakange vachikwidza kubvira pekutanga pasarudzo mbiri dzati dzaitika pari zvino.
Munoona here vaGuni nhoroondo yavaBloomberg ichivabatsira kuti vasarudzwe kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika?
Nhoroondo yavaBloomberg ine kaviri. Pekutanga tikatarisa mashandira avo muhofisi, munhu akaita mutungamiri kana kuti meya wekunew york kakati wandei nguva iyoyo yavanga vachitungamirira guta renew york, zvinhu zvaifamba uye vanhu vaivafarira, kwete tichitarisa zvematongerwo enyika asi tichitarisa mafambisirwo anoitwa mabhizinesi. Vemabhizinesi vanofara chaizvo nekuti vaBloomberg munhu ane mari yakawanda anotonzi pasirese ndiye munhu wechipfumbamwe akapfuma kudarika vamwe vanhu vese pano pasi. Saka vemabhizinesi vanoona kuti vaBloomberg munhu anoziva zvemabhizinesi, anoziva kufambiswa kwemari. Asi vanhu nje vanhuwo zvavo, pane nyaya inoneta yekuti vaBloomberg pavanga tikadzokera kugore ra2015 vane zvavakataura zvaishora kana zvaita sokutsoropodza vanhu vatema nemamwe maminorities tichienderana nenyaya yecrime yekuparwa kwedzimhosva nemamiriro emutemo. Izvo vari kuedza kutsanangura izvizvi vakuti vakumbira ruregerero. Vari kuti ivo pavaitaura izvozvo vanga vasina ruzivo rwakakwana nezvavaitaura, asi vamwe vazhinji vakuti aiwa yangova misodzi yekutanda nyadzi. Asi mumwoyo mavo chaivo vaBloomberg vanenge vanowirirana kunyanya nevachena vane mari, vasinganyanyi kutarisira vanhu vane urombo kana kuti vasina mari dzemamirioneye nemabhirioneye. Zvinovavo zvinopa mukana kana takatarisa iye zvino izvi munhu anyaya yekutarisirwa kudivi remadhemokrati ndivaBernie Sanders. VaBernie Sanders vane meseji yavo yakasimba chaizvo inoitwa pachirungu inonzi rezonet kana kuti inodairwa zvikuru chaizvo nemavhoti vemadhemokrati. Asi tikatarisawo zvakare vamwe mumadhemokrati imomo kunyanya vamwe vavo vava navo kudare reparamende yekuno vanovati avari pachena, vanozvibudira pachena vachiti vanoda zvesocialism zvinorambwa muno muAmerica.
Takatarisa pana vaBloomberg navaSanders, ndiani chaizvo angakwanise kukwikwidzana zvine mutsindo navaTrump?
Kana toenda kumazvematongerwo enyika, angakwanisa kukwidzana nevaTrump zvisina chete kana kuti zvinonzi pano paita mitsindo mikono yarwisana ndevaBernie Sanders, nokuti vaBernie Sanders vanodiwa nevanhu vakawanda chaizvo chaizvo. Mukatarisa nhoroondo yavo kubvira mumaelections a2016 uku kwavainge vachikwikwidzana namai Hillary Clinton, vaBernie Sanders vanodiwa nevanhu zvekuti kunyange pari nhasi vazhinji vari kuti vaBernie Sanders vakabirirwa kubato ravo ikokoko. VaBloomberg tikaipirigura nyayai, tikatarisa vaBloomberg ndibhirioneye, munhu ane mari yakawanda chaizvo kupfuura yavaTrump. Saka kana toenda ikoko kwekuti ane mari ndiani uye anogona kutaura zvisinei nezveudzamu hwematongerwo enyika, vaBloomberg tinoona vari pamusoro. Zvekuti bezvaita semaonero edu isusu, kana madhemokrati achida kuhwina vangatobatanidza Michael Bloomberg navaBernie Sanders ndokuti vakurire vaTrump. Vakasadaro hationi vachikunda vaTrump.
Avo vanga vari vafuregi guni, avo vari kuteera zviri kuitika mubato reDemocratic Party muno muAmerica iro riri kutsvaga munhu achange achimirira bato iri musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vaguni vanga vachitaura vari parunhare vari muVirginia kuno kuAmerica. Asi muchirongwa chemumhanzu tina baba Harare achiti the reason why. Mumhanzi the reason why wa baba Harare uchiya kwamuri uchibva kuno ku studio 7 iri mu Washington DC. Nacho chimbo chabva chasvika kwekuti chivhara chirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa vaJob Sikala vataura pamusoro pekushungarudza kwavanoti vakaitwa apo vaibva kukaroi kunomirira mumwe munhu aive nenyaya dziri mumatare. Tabva tasvika kumagumo edu echirongwa chanhasi. Ivai nesu zvakare manera anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro mangwanani ano, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiya imi na Sendekile Mhlanga achikupa inhau dzendebele.